imwe nhengo yevechidiki vakatanai muvengwa avo vari kushanda kutsvaka rutsigiro rwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nakanzura weWard 13 muchinhoi vaBlackmore Nyangaira vanoti motokari yavo yaida kupiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezanu PF. Vamuvengwa avanogadzira nekutengesa bhutsu vanoti vamwe vanhu ndivo vakazodzimura moto wainge uchipisa motokari yavo yainge iine zvinhu zvavo. Vamuvengwa vanoti motokari yavo yakapiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vainge vakaisa mifananidzo yavachamisa nenhengo yeMDC Alliance muchinhoi vaPeter Matarutse.
Todoro utaro zvipora tasoni muta kutobvira tobvunzima moto ndikati koinda zvikanza kuzvati kuona pana ndikati anwa ii political issue bose nguva yese yanga iripo panzvimbo ndika sapa ana maposa ra Mr. Matarutse sevanhu vanongwa nawo nezanu neMDC ndopanobvaona kuti anwa patoi papa nhamba kuti tituse zvinhu ndopanoenda kupolisi kuchareesa kati anwa mosowo ripota ripota.
Vamuvengwa vanoti mhirizhonga yave kuda kuitika inotyisa sezvo vanhu ava vachazoda kuparadza upenyu hwavo.
Panotozototyisa nenyaya yekuti hazoti vanhu varikuzvifunga sei nenyaya yekuti wakona munhu achitanga kuchipisa panowanira kuti mhuri rarame kureva kuti ramangwana acho anenge akudai omwe. Saka zvinhu aizvototyisa zvinhu zvakaita seizvizvi.
Vamuvengwa vanoti mapurisa ari kuedza kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kuferefeta nyaya yekupisirwa zvinhu zvavo nekukurumidza kudarika zvavaiita nguva yakare. Vanyangaire vanoti zvakaitika hazvina kunaka sezvo vanhu vachifanirwa kutsvaka rutsigiro pasina mhirizhonga kana kuvhiringidzwa.
Izvi zvaitika hazvina kumbonaka. Uyu muyuti wedu weMDC totarisira kuti wese ada kukampeina kandidheti anofanira kukampeina muno mupisefuli pasina kuchidzirana, pasina kurwisana. Ende timu yangu iyi ndakagara ndichifamba naye ndichivaudza kuti isusu hatiri venoizi, kune vagara vaine noizi, asi isu tiri kuzama kuti tikampeine zvine runyararo.
Chiitiko ichi chinoitika mushure mekupambwa kwenhengo yeMDC Alliance vaEdward Dzeka kuchinhoi nemuvhuro Manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti masoja sezvo mumwe wavo ainge akapfeka nhumbi dzechiuto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo munguva yesarudzo, asi kurudziro iyi inenge isiri kutambirwa nemwoyo wese nevanhu vemubato ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.